Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika miitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ronyorera kuzeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzezano PF dzinozivikanwa kuti zvishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nhasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC Dr. Nevas Mumba vekuZambia vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaenderera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Zimbabwe. Zimbabwe iri nhengo yeSADC tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC chine vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga rezano PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kwagutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzezano PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya zvinonzi nebato iri kutyora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipanya iye.
Mutamba yavo munyore anona nezvesarudzo muCCC kwaGutu Valoid Mufudze vati zvakaitwa nezeke hazvisi pamutemo vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti aita kuZimbabwe Electoral Commission pagutika pagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANU PF vapinda basa rekurana maelections musi wa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANU PF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya vachiti dzinosanganisira vasamewo masome vachange vari pachingai primary school vakatibeti munonge kwamakura vatawanda masite avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANU PF musarudzo dzeparamende vabenjamin ganyiwa kwakugutu east vamuchineripi masunda kwazinata primary school varaiton murambadaro pamusha yavanhu primary school pamwe navatawanda mukova navarangarirai govhu pamukaro vamufudze vakurudzira zvei kuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotise zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwagutu vaogafen musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Intangova pamwedzi kausi kwangu ndikune imwe command center sandaibata kuiona so ahead but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvakadaro bato reTCCC rinoti riri kutsutsuma zvikuru nenyaya yemhirizhonga bindu remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. TCCC inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kubhikita east nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vachipomirwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuri kuwat 6 kuchiredzi vahapis kuti vachiti pane vanhu vakavaendera pamba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTCCC kubhikita east vagodhondava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vatyson tozoona vawebha chigogo navasana moyana
zviri pamusvuku pastation ndakuda kuenda panehanda papakaungana vamwe apo saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patakagara padizene road ndokubva zvanzviri CCC ndobva tatwiri 4 ndipo pandazozorwamba maipapo.
Vanoona nezvesarudzo mududu remasvingo muTCCC vagodhi madzikata vati vari kushushikana zvikuru asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinoti batsira nozi kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvidetseri vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANU PF masvingo mapepo kaichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero mubhikita east zvichikonzerwa nebato reTCCC iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwachedhewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvisakadaro, mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu ranoti mudunhu remashonaland central. Ukuwo mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuVictoria Falls kumateveloland north, kuchitiwo vakembo Mohadi vanga vari kungai mudunhu rimwe chete remateveloland north. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTCCC 40 dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramajistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira TCCC muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Kunyange hazvo vatori venhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvumo yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America amai Yolanda Lopez vati vanoshishikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kubudiswa kwenhau dzechokwadi vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau nemukurumbira Chris Maroleng uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekugermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwa kana dzingori sarudzo dziri pajekerere munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva neliwe iyo yekutaura kuti aiwa isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa avo vanongotaura zvinoda kunzwikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vakuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasununguka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmond Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Atikwanisi kunge tichiimplement zvinhu zvinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro kwatinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai iri central kunishava mumiriri usingatariri kuti takatiana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa racho ndere kugadzira mitemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu.
Varu kukukwizao mukanzuru wakamira Ward 7 mudoroba iri, va Rogers Chikonye ve CCC, vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right, because we made zvirimo, munhu anofanira kuti awane mvura, nekuti mvura ndiwo upenyu hwevanhu. Tinozvizivisa kuti kutambudzika ikoko kunonyanya kwafuta zvikuru sei vana amai. Pa number 1 pangu, tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Macandidates apinda muelections. Hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziya kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukukwidza vakamira bato reZANU-PF mudare reparamende muchiredzi central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa kuTel Zimbabwe vaPasmo kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zvimhinga mupinyi zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo, tikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaJoyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhinga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvirunda zvauti ii sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvinotsokana kwakawanda. Limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa, nokuti tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemabalot papers. Zvimwe zvimwe zvinhu zvinoita kuti tikozvino kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha
kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe. Zvinenge zvichida kugadziriswa zvinge zvichizoitwawo kuti election reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sezvo tatadza kubata sachigaro wekomishini. Mbiri, Justice Priscilla Chigumba, mutevedzeri wavo, uye vari mutauriri weZegva Rodney Kiwa, kanawo mushande mukuru vaUtoile Sligwana. Asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo, amai Chigumba vakati Zeki yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare. Zesni neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nemuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro rakekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasandaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainozibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasandaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeJane Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sora remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko vakafunga kuti ndokwavane marinda emadziteko avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weEMA mudunhu remasandaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta uswa vachiita maprojekt akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahay bales aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro cheChinoyi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaItai Zengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chiine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Tinokurudzira mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manyera.
Mukuru mubazi rezvekurima kuti rezvipfuwo muzvinafundo obedziri vano chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa nehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33%, kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai, zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 33 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Zvakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion, Moira Song Le Night. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Moira baby, I just wanna encounter your lady.
It's funny when you say it's from my guitar. I think that I talk about it when I was 17-ish. No fun that I discovered the talent.
Si chakaita kuti ufunge kuti hai nini ndine tarenda pana.
Andina tombozvifunga vanhu ndovaingoti wakagara kare and all that. Like, you need to take music seriously. Wanangotanga wangozvirekoda kuti mavideo kuti maclips.
17. Wangochiri kuchikoro kaiwewe 17.
Yeah, I was actually kuchikoro and so like my mom and dad were like, ah, tanga wapedza chikoro so that's no point. Because mama wangu aimboimba as well. So yeah, I was kuchikoro and then wanaita zve acting. When I moved to Zim, Lupandaga Nyansu, Tangam Nyansu, Imbali.
Vabereki vaikusupportawo zvakadii uchitanga kuti hai ndinoda kuita zvemagitari?
100% like especially dad wangu, like my dad is probably my biggest fan, like though anotonyatsondipusha, like sometimes he even offers kunyorera masongo and all that. So
vanhu asivanoimbawo
avaimbi but vano he's quite gracious, you know, he's being a TV personality and all that.
Vanoitawo futi zvetv
TV/radio. Yeah, the Dwango was a girl at the PC. I mean, look at us, you are probably, you know, him, or you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Ah, I'm going to see you on the radio right now. Saka iwo uri kupisa samdara night here kana kuti ungonyepedzerawo?
Handiri kutitotraya, ndiri kutraya kuti ndiramenti, you know, to keep the name going.
Okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi ichi ndeapi?
Actually, it's just like kuzvawabva kundibvunza kuti like unopisa here chichi kana kuti unyepedza. Because like vanhu vanofunga kuti I had easy kana wagara wangonzi like uri mwana wanhingi, vanhu vanoti they don't take you seriously until Vanya's phones are wake up for themselves. Ah, just sure, I know.
Vano follower music, yako, vano nakids go, nima pizza, onoroa. Vano iwana kupi, kano achida kuterera.
Music, I'm really past Spotify, YouTube, but, gatingo tangere ku Instagram, kusu do pani mali ese.
Atinga ngo bipana hapa, atisina ku, wow, sample. Cha unu da utindi role, sama songs hako ese, ya unu ja, aaaai, ndo eno ndi zore rapa njimbo, one, ya ndo buda na yomdari ilo ndiye kutichi.
Inonzi forgive me. So yeah.
Ja wanga waite.
No, I'm not gonna know kumbo sa hazba kata gana.
Manzwa hurukuru yaitwa na Moira Sibongile Night na Ivan Zininga we Studio 7. Anga ari parunare ari ku Britain, Moira ku Manchester. Vateereri musakanwa machirongwa che Live Talk na 8 PM manero ano. Apo tiri kuendera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziriro wesarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe. Anokuoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.